manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tisipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 7 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Rachel Tho ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vajoe biden vanokunda musarudzo yemutungamiriri weamerica nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vabiden vane mutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa navadonald trump mumakore mana ayo vanga vari mutungamiriri weamerica mutungamiriri wemdc alliance vanelson chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo vakenneth dina iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri weamerica vajoe biden vakunda musarudzo yemutungamiriri weamerica zvichitevera kukunda kwavaita mudunhu repennsylvania vabiden avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa vatora zvigaro makumi maviri zveelectoral college zvemudunhu remupennsylvania ndokuita zvigaro zvinodarika mazana maviri nemakumi manomwe vachidarika zvigaro zvinodiwa kuti munhu adomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiriri wenyika vabiden vakunda mutungamiriri weamerica pari zvino vadonald trump avo vakabuda pachena kuti vari kupikisa mumatare maverengerwo akaitwa mavhoti mune mamwe matunhu emuamerica vabiden vachaitwa mutungamiriri weamerica wechimakumi mana nematanhatu apo vachagadzwa zviri pamutemo muna ndira gore rinouya kukunda kwavabiden kunoreva kuti mutevedzeri wavo amai kamara harris vari kupinda munhoroondo yekuva mudzimai wekutanga uye ari mutema kuva mutevedzeri wemutungamiriri munhoroondo yeamerica yose yemakore mazana maviri nemakumi mana nemana vabiden vakashanda semutevedzeri wavabarack obama kubva muna 2009 kusvika muna ndira 2017 apo pakatoreswa vadonald trump mhiko yekuva mutungamiriri mutsva wenyika mushure mekukunda amai hillary clinton musarudzo yakaitwa muna mbudzi 2016 vabiden vakashandawo senhengo yedare resenate kwemakore makumi matatu nematanhatu nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi padevry university kuohio profesa eliot masocha vanoti vabiden vakatarisana nemutoro mukuru wekugadzirisa zvakawanda munyika pamwe nekunze kwenyika zvavati zvakavhiringwa navadonald trump ngatinzwe hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
zvatingataura ndezvokuti ruzhinji rwuamerica rwuri kufara ruzhinji rwapasi rose rwuri kufara zvekare rwokuhwina kwavajoe biden tichitarisa utongi hwavatrump kwamakore mana apfuura kuti hunenge hwanga husingaenderani noutongi hunotarisira pasi rose hweupurezidendi nenyaya yokuti munhu wanga achizvidiye ndotarisa america kutangira zvose nokuzanziva kuti hakuna nyika ingasumukira zvakanyanya kana isina shamwari saka munhu wanga asingasimbisi ushamwari nedzimwe nyika dzokunze achizviita sokuti ndini ndinogonera maamerican ose saka zvinobva zvakaita kuti nokune dzimwe nyika ndavamwewo muamerica muno vakavafarira vatrump saka vanhu vari kufara chaizvo muamerica vari kuzara mumarodhi vese vachifara zvekare chimwe chiri kufadza pasi rose neamerica ndechekuti mutevedzeri wabiden mudzimai ari mudzimai kudero mudzimai wechitema akazvarwa navabereki vaavari amai vokuindia baba vari vokujamaica zvisati zvamboitika munhoroondo yematongerwo enyika yeamerica
tichitariseiko kukunda kwavabiden tingati here vanhu vavavhotera nokuti vanovada
vanhu vavhotera vabiden nokuvada noutsiku hwavo pamwe chete nokuti havana kunge vangonyepa vakabatwa sezvakaita vatrump saka tika yachinoti ya image ya America, umiro wa America payanga yakabatwa na Trump waka uchitafadzwa vakawanda chose saka avo muno ma America kana vari mukunze vanotara china America parusoro soro aiona kuti ko chii chiri kuitika kuti vanhu va America vangasarudza munhu unonyepa kudai munhu unozvikudza kudai munhu unotarisira vako pasi zvakaita sechizvi kuda kusarudza kwaita vaBiden rudo rwavanhu veAmerica kokuti ava Biden vachakwanisa kudzosera America pachinzvimbo chayo pasi rose pamwe chete nokushanda navanhu vose nokukudza pfungwa dzakasiyana nedzavo vaBiden idzodzo kwete kufamba vachituka vanhu.
Mataura nyaya yekuti vaBiden vachakwanisa kubatanidza nyika yeAmerica nedzimwe nyika pamwe chete nezvizvarwa zveAmerica kuti zvibatane, vangaita izvi nemutoo upi? Tichiona kuti makore mana atonga vaTrump anogona kunge atodzikawo midzi mune vamwe vanhu.
Chekutanga chavanokwanisa kuita kupromisa vanhu veAmerica kuti ndichange ndiri mutungamiriri wamaamerican ose angava marepublican angava madhemokrati zvinova zvinhu zvavakataura pavaidhibheta vachikwikwidzana navaTrump kuti ini kana ndava mutungamiriri ndichava mutungamiriri wavanhu vose kwete kuti mutungamiriri wainzi navaTrump blue state red state aiwa. Saka izvozvo chete chivimbiso ichocho chinobva chapa vanhu chivimbo vaamerica kuti ichashanda navanhu vose. Zvekare vaBiden munhu wagara munyaya dzeupolitics kwemakore anokwana makumi mana vari mumasenato vanozikamirwa kushanda navanhu vekumapato ese vanozikamirwa kunge vachikudza pfungwa dzavamwe vanhu dzinogona kunge dzakapesana nedzavo.
Kwouya nyaya yamambobata, muchatanga kutaura Profesa Masocha yekusarudzwa kwamai Kamala Harris semutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga. Zvii zvitsva zvingawiswa nedanho iro riri kuti America yava nemutevedzeri wechidzimai?
Zvitsva zvingawiswa zvinhu zvakawanda, asi chihombe hombe chingawiswa chimiro chamadzimai muAmerica napasi rose. Chihombe chingawiswa zvekare kuzviona kwavanasikana vechidoko kuti vanogonawo kusumuka vakabudirira pasi rino, pamwe chete nokuonekerwawo kwavatema vari muno paAmerica. Zvekare chimiro chamai Harris ndiwo chimiro cheAmerica. America inyika yamaimmigrants vakabva kwakasiyana siyana, saka tichiona mai Harris tinonatsokuona kuti ndiyo America payakamira panapa, isingasarudzi kuti unobva kupi, isingasarudzi kuti uri mukadzi kana kuti uri murume kana kuti uri wepasi ipi kana kuti pasi ipi.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paDeVry University kuOhio, Professor Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe wevanhu vanochengetedza papuraza raPhilip Chiyangwa reCitrus Farm riri pedyo neChinoyi afa nhasi mangwanani mushure mekurohwa zvakaipisisa nemusi wechina nevagari vari kubviswa papurazi iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachauchera-chera ava vaishandira kambani yeNational Eye Security iyo inochengetedza purazi ravachiyangwa vapa nhasi mushure mekurohwa nevamwe vevanhu vari kubviswa papurazi iri vachinzi vagere zvisiri pamutemo. Vachitsanangura zvakaitika, mukuru wekambani yeNational Eye Security vaLloyd Baera vati pane mutongo wedare wakapuwa wekuti vanhu ava vabvi papurazi iri, asi vati vanhu vakabviswa ava avo vari kugara mumakomo akapoteredza purazi iri vakauya vachiimba nziyo dzehondo vachida kudzoka papurazi mushure mekunge vabviswa nemapurisa. VaBaera vati mapurisa avo kusanganisira Mushi vakaridza puti katatu mudenga, asi vagari ava vakaramba vachienda kumapurisa vakavatorera puti ndokurova mapurisa matatu zvakaipisisa. Vachera-chera ndimumwe wevanhu vakarohwa ndokuendeswa kuchipatara chikuru chemuchinhoyi uko vazofa nhasi mangwanani.
Vasvika padhuze ndobvavanovasakurwa nendinga tichicha muri kudando vakaramba vachiganda matombo then ndobvaisa morning shot ithink up to 3 or 4 morning shot. Saka vanhu vakabva vatanga kuattack vatanga kurova, saka aaguruburi magazi akatiza vavabaswa vatorwa futi vaorohwa bet azosiyaipakuti yacherachera
Vapa hera vati kunyange mapurisa avo aikwanisa kupfura vanhu ava haana kuita izvi achityira kuuraya vanhu vakawanda. Vachiyamwa vati vanhu ava vari kuramba kubva papurazi ravo nekuti vari kubhadharwa nevavengi vavo vezvematongerwo enyika. Vavati ndiva last sauramba navasinius makumbe.
Mumwe chaini nengwe Central Committee, mumwe aida kuwe nengwe paramende, matambudziko aya ari kukonzerwa na sauramba na makumbe.
Asiwa sauramba wa uza studio 7 kuti avana cha wano ziwa nesinyaya ii. Asiwa kukwanisa kubata wa makumbe vanga basanga davire nare mbosha yavo. Mutauri wemapurisa muMashonaland West vaIan Khoela vati vanga vasati vaziviswa nezvekufa kwavachera chera vachiti nyaya dzekuridzirana kuti nekurovana dzainge dzave mumatare nekudaro havana chekutaura. Nyaya yekuti purazi reSitrus nderani yave nenguva ichinetsa mumatare edzimhosva. Asi vachiyangwa vati vakapiwa purazi iri zviri pamutemo muna 2002 vachiti vanoda kuvaka dzimba. Asi kusvika pari zvino havasati vapiwa tsamba idzi dzakapa kuti vaendese makurukota ezvematunhu nekurima uye kanzuro yechinhu yekumatare vachiti vari kunonoka kuvapa matsamba ekutanga basa ravakanyorera kuti vapiwe muna 2016. Purazi iri rakakura mahekta zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 3447 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadhana Mwaluwa vanogara ivo kuPennsylvania uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Maluwa.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti matinichange muri kuvhota svondo rinouya, zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndinonyanyotarisira kuti ndikuda munhu anobatanidza vanhu nekuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika kusununguka pakuvhota nekungotawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti dai ndikazonyatsotarisisa ndoona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi uyezve achagadzirisa chirwere chichanetsa checovid-19.
Tichitarisa icho chirwere checovid-19, mungati mapato maviri aya emadhemokrasi nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyoyo yechirwere ichi?
Ndikuona kunge marepublicans havasinyatsochitora kukosha kwacho kwachakaita nekuti utachiwana hwacho hunobatira zvakanyanya nyanya, vari kunyatsochitarisira pasi, asi icho chine simba. Saka ndiri kuona kunge vanhu vemadhemokrasi vari kuchitora sekutorwa chokwacho chinofanira kuita kuti chinhu chinotapukira chinoda kugadziriswa, chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotiwo mamask, maface covering anoita kuti tisakosorerane kana kutaurirana, nekuti vanhu vagare vakapatsanuka vachiteerera mutemo kuitira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu.
Tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndoimwe iri kunetsa nenyaya iyeyo, ava kuti
yeva poteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika. Imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei zvakamira sei?
Ndichange ndakatarisawo munhu ane anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipuwa kurudziro yavo zviri pamutemo nekuti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo.
Tombotarisa kuti imo muno muAmerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe. Pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa? Uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri weumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden. Izvi makazvitambira sei?
Ndinonzwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira. Zvinokurudzira zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netarizo yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi pamusoro kana uchida. Uyezve chinhu chinonyanya ndirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana health care, ndinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti health care iri right not privilege, kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwaniswa. Ndofunga ndozvinonyanya kuita kuti tirware nokuti tinozoenda taakunofa taakurwarisisa, saka hatikwanise kurapika kana COVID ikakubata hakwazokwanisa kurapika nenguva nokuti unenge uchirwara kare.
Tombotarisa zvimwewo imi semadzimai, muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota?
Tiri kushandisa maWhatsApp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota, handei kunovhota, so to the polls, handei kunovhota, vachitaura kuti vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandudze zvinhu.
Vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri uyu muchabuda vanhu vakawanda. Imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yeCOVID-19 parizvino pamuchaenda kunovhota?
Ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer, lazi ndichamukira kuti ndikwanise kubata mufesi ndive ndiri muwanhu wekukwanisa kusvika kana kuma5 am mambafesi.
Imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei?
Nezvakaitika ngoyi ranyandiedia noko
mari vachatiranisa. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Tinokutendai kunge manga muinetu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Margaret Mushananyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Margaret nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevarairidzi pamusoro pekuramwa kwavari kuita mabasa, uye matano anonzi ari kutorwa nehurumende ekuti vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita avo vachizotorwa matano pashure. Asi hurumende iri kuti iri kugadzirisa matambudziko evarairidzi kuburikidza nemari dzemihoro dziri kunzi dzakawedzerwa kusvika pa18,000 Zimbabwe dollars, iyo yakaziviswa negurukota rezvevashandi vaPaul Mavima vachitaura vari mudare reparamende nemusi wechina. Kuti tinzwe pamire varairidzi panyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadi vaJonga nevateereri vari kuteerera iye zvino.
VaMajongwe, mungatiudza kuti makatambira sei dano rakaziviswa nehurumende rekuti varairidzi vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita pasi vachizotorwa matano?
Chikuru ndechekuti ngazvibude pachena kuti varairidzi vari kutadziswa kuenda kubasa nehurumende, kwete kuita sekutaura sekuti varairidzi vari kutadza kuenda nekuda kwavo. Zvatagara tichingotaura kuti haiwa mwoyo unoda asi homwe iri kuramba, nekuti radzima ratabuda ipapo tabudisa pachena kuti kutadza kuenda kwevarairidzi kuenda kubasa hakusi kuti istrike, asi kuti pachirungu inonzi incapacitation, kuti hatina zvikwanisiro zvokuti tiende kubasa. Zvakafanira kuti wotiti enda kuhange unotakura marasha. Ndokuudza kuti handina mari yekuti ndisvika napachegutu. Mari yavandipa yoperera munotoni. Wonditi ndinoda kuti enda kuhange nekuti ndinoda kuti enda kuhange. Totipei amatipa kana mari yamatipa inoperera pana manyana. Saka hatiri kuwanza kuenda kuhange. Wondiedza kubata kuti ndikaoni chaja kuti ndakakuti enda kuhange ukarama. Risiti yebhazi ndinayo inoperera pachegutu apa. Inoperera panotoni. Risiti yechikamu chavandipa ndikayangosvika panotoni handichatogoni kana kutenga upgrade. Saka kuti wandiende kuhange kunoitei.
Saka matambira sei danho iroro rehurumende sesangano repTVZ?
Chokwadi ndechekuti hurumende iri kuda kushambisa zvese zvainogona zvekutsidzira, zvechimhukutira, zvechigorira, zvekuda kuti vanhu vanzi ngavadzokere kubasa. Asi chiripoka ndechekuti nyango kandichitsidzira kutoenda kuhwame, ndichikutaura kuti mari yaunondipa inoperera panotoni. Nyango kati uchanyora zita kana ukanyora zita racho kana padombo kana pamusoro peguva, hapana chawaita nepamusoro pekuti pawanyora zita hapana basa. Tikukutaura kuti mari yaurikutipa hisisi kwauda kuti tiende. Gadzirisa pati kuti tiende pemari apa woona kuti hatiendere kwauda kuti tiende.
Matanho apa hamuchatorawo pamusoro penyaya iyoyi?
Chiripo ndechekuti kune matare. Matare anotonga nyaya. Ende kana vachinge vatora danho rekuti vakuda kudzinga vanhu vedu, tichaendawo kumatare. Nekuti chiripo ndechekuti takuda kuti dare ripruve kuti kana iwe ukandipa mari isingakwani. Nekuti panonzi pachirungu panotori nemapresidensi kuti ukanga waita chinhu chekuti mushandi wako watadza kumupa zvinoita kuti adherive the outcomes dzinodiwa, unomudzinga pabasa here? Nekuti ari kutaura kuti ndigadzirisire wako. Nekuti murayiridzi ari kungotaura kuti ndiitewo kuti ndikwanise kuendesa mwana wangu kuchikoro, ndiitewo kuti ndikwanise kuti pandinodzidzisa pacho mwana wangu adzidze, ndiitewo kuti ndikwanise kutenga zvekupfeka chekudya nekuti ndikwanise kurenda, ndikwanise kubhadhara magetsi ari kukwira everyday. Zinara iri kukwira, peturu yakwira, zvino zviri kudhura. Moti inini ticha yatakupa iyo ndiyo nekuti isu vari kutonga nyika titsakarwa hondo. Hondo yepai izvo angeyairwa tichiona tichiziva kuti tiri kusunungurwa kubva kuvadzvanyiriri. Saka ndozviripoka tabvisa vadzvanyiriri toriplesa here vadzvanyiriri vechichena nevadzvanyiriri vechitema. Ngavateerere zvitemo zvatiri kutaura Zimbabwe ndeyedu tese.
Makamira papi paiyo ofa yaitwa nehurumende $18,000?
Tagara tinotaura nyaya iyi kuti hurumende ngaisataure nevanhu vanodzima ichida kutaura nenyaya yevanhu vanoraura hove. Kana ichida kudhira nevanhu vanoraura hove, ngaidedze vanoraura hove yotaura navo. Nekuti ndiri pachena izvino ndechekuti hurumende iri kunegosheka nevanhu vasiri varairidzi. Ngavataure nesu nevarairidzi vese tigadzirise problemu iri kueducation.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamajongwe. Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutekenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6175 ne 7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa cheLive Talk tibatsei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Thank you.
sezvo nguva yedu yapera rikaichimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vajoe biden vanokunda mutauridzo wemutungamiri weamerica nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vabiden vane musoro mukuru wokugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa navadonald trump mumakore avo mana vari mutungamiri weamerica mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo vakennedy dina tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri.